Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 12, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro izvo zviri kuomesera veruzhinji. Murume akava chiso cheutongi hwerusaru raganda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vaPick Botha vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZCTU wakasungwa muHarare neZuro uri kurara mutirongo nhasi sezvo nyaya yavari kupomerwa isina kupera kumatare. Nyaya iyi yanzi ichanzwikwa zvakare mudare mangwana. Gweta riri kumirira vasungwa ava valizwe Jamela vanoti dare redzimhosva rati nyaya iyi idzoke mangwana sezvo mapurisa anga achingochinja mhosva iri kupomerwa utungamiri weZCTU uwo unosanganisira mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo. MuHarare mune vanhu vanomwe vakasungwa. KuGweru vanhu vatatu varegerwa vachienda kumba nekuti pananzi pashayikwa umbowo hwemhosva yavanga vachipomerwa, asi zvinonzi vanzi vanogona kuzodaidzwa nemasamanisi. KuMasvingo kwanga kuine vanhu gumi nevaviri avo vanonzi varegedzwawo vachienda. KwaMutare vanhu makumi maviri vanonzi vabvisiswa mari dzechibatiso dzinoita madhora makumi mashanu pamunhu. Asi vose vaenda kumatare ava vanonzi vanga vachizotarisirwa zvakare kudzoka kudare nguva inotevera. Mukutarisa zvaitika, Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro navaJamela.
Vanga vasungwa kugweru vatatu. Maofficers ezCTU vanga vachipomerwa mhosva yavanoti iyo vakaita musangano vane chinangwa chekuti vakonzerese bongozozo mugweru, hamene kuti izvi zvinobva kupi nemafekta anga aripo. Saka pavazoenda kukoti, vana muchuchisi vati vachitarisa dhoketi racho vakaona kuti hazvisi kunyatsosangana, vobva vaudza mapurisa kuti vadzokere vanoongorora nyaya yacho, kana vachine shungu nenyaya yacho vagozodzoka on summons basis vagotumira vasungwa masummons kana kuti vachine shungu nenyaya yacho.
Ko kwaMutare nekuMasvingo tanzwawo kuti vanga vari kumatarewo zvakamira sei ikoko?
KwaMutare kwanga kune vanhu makumi maviri, naivo vanga vachingochajiwa nesemu nemhosva yakangofanana neGweru. Vapinda mudare redzimhosva nhasi mangwanani, vakabva vapiwa bail nemunhu kuti abhadhare $50. Ndokubva vaenda, vabva kwanisa kubhadhara bail kuti vaende kumba. Nyaya yavo ichiri kuenderera mberi, saka vachatongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekunge vabhadhara bail. Vanga vari 12 vakasungwa kumasvingo. Mapurisa haana kuzonyatsosanganisa sanganisa dhoketi ravo Madeko neZuro, asi vaingotaura nyaya idzidzo dzokuti dzemhosva yakangoda kuenderana neiyoyo kugere nevokwaMutare. Ndokubva vazoreleaseiwa vasati vaenda kukoti, zvikangonzaiwa nemapurisa zvichazokudanai nomasamoni.
Ko muHarare mune utungamiriri hwose hweZCTU zvafambawo sei kusvika pari zvino?
MuHarare makasungwa vanhu vanomwe, kusanganisira mukuru weZCTU, president wacho nasecretary general nemamwe maofficers. Vasvera nhasi pachingova nekuti kukaindowa kwakuvachuchisi kodzokerwa.
Vanga vari gweta riri kumirira vasungwa vanove vashandi nenhengo dzeZCTU VaLizwe Jamela vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mamwe masangano manomwe anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kukurudzira veruzhinji pamwe nevemabhizimusi munyika yose kuti vasaenda kumabasa kana kuvhura mabhizimusi avo nemusi wemuvhuro svondo rinouya senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vamiriri vemasangano anosanganisira Reta Jamuka, Zinasu, Ziso, Zimbabwe Youth Alliance neConcerned Citizens Agenda vaudza vatori venhau ava kuti vari kunyunyuta nematanho ekugadzirisa upfumi akaziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pamwe nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Matanho aya anosanganisira mutero wemasendi maviri padhora roga roga izvo zviri kurambwa nevakawanda. Mukuru wetajamuka vapromisi mukwananzi vanoti vatotanga kupinda migwagwa nemumisha inogara veruzhinji vachizivisa veruzhinji nezvekurudziro yavo iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ichokwadi, nhasi twataura nevatapi venhau tichikurudzira ruzhinji nerudhende rweZimbabwe kuti nguva yavanga vakamirira yakwana. Takatenderera Zimbabwe isu tichitaura nevanhu, munhu wese ari kunyunyuta, munhu ari pareserva chaiye bhazi rakuita $7 ranga richiita $2. Chigayo hachina dhizi rekuti rigaye hupfu vanhu vadye. Saka tadaidzira isisu yatingati muchirungu total and final shutdown kuti titi isusu aiwa zvakwana, mashungurudza vanhu zvakwana. Takumbokuratidzira iwo isisu sevanhu kuti hatisi kufara. Kuratidzira kwatichaita tichashandisa mikana irimo mubumbiro renyika yeZimbabwe inotendera vanhu veZimbabwe kuti varatidzire kusafara kwavo nezvinenge zvichiitwa nehurumende zvisakarurama.
Munoona here kurudziro yenyu ichibudirira? Tiona kuti mune mamwe makore adarika kurudziro yerudzi irwo rwekuti vanhu vasange vachienda kumabasa yanga isingateverwi.
Aiwa, asi chokwadi iroro. Takadaidzira kuti vanhu vachienda kumabasa musi waJuly 1 muna 2006 zvikabudirira zvikurusa, nyika yese ikazviona. Uyezve nemaresults acho vamasoja anoti ndivakazobvisa mugabe zvavo, but poto yacho yakanga yabikwa ikakwatiswa ikagadzirisa zvese nesu isusu nemaactions nemacampaigns atakanga tichiita anda boka Reta Jamuka. Zvero zvatakaita ndo zvakanika kuti mugabe asvike pakuenda, masoja akazongotora advantage. Saka isisu tinoziva kuti nzira dzero dzatinoshandisa dziri mubumbiro remutemo dzine runyararo mukati dzine maresults. Dzikashandiswa zvakanaka, vanhu vakabatira pamwe chete, tinokuda nemaresults atiri kuda. Ende ndinovimba nekuzivira kuti musi wemvura tiri kutaura programu yatiri kutaura ichabudira, because vanhu vari kunzwisisa zvatiri kutaura nezvazvo. Tiri kuti isisu hurumende ngaigadzirise ikonomi yenyika ifambe zvakanaka, kwete zvatiri kuona izvi.
Makapiwa here mvumo nemapurisa nokuti dzimwe nguva tinozonzwa zvichinzi mukuratidzira ikoko kune kwakupedzisira kwakupwanywa zvinhu nezvimwe zvakadaro?
Mvumo yekuratidzira yakapiwa nevanhu veZimbabwe mubumbiro remutemo. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vanzwisise kodzero dzavo uye vadzishandise sekudzipiwa zvavakaitwa muconstitution yenyika.
Vanga vari mukuru wesangano Reta Jamuka rinove rimwe remasangano ari kukurudzira veruzhinji kuti vasaenda kumabasa nemuvhuro svondo rinouya. Vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvevechidiki mubato rezanu PF uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende vapupuraito Garepi vanoti sevechidiki vezanu PF havaoni zvakakoshera kuvharwa kwemabhizimusi pamwe nekuti vanhu vasaenda kumabasa zviri kukurudzirwa nemasangano aya.
Hationi sevechidiki vezanu PF zvakakoshera kuti vana veZimbabwe vari kushandira nyika yavo, vari kuda budiriro yenyika yavo. Vano mutungamiriri wavo wavakasarudza wakavavimbisa kuti salariyo yake ndeye kuti vapfume nyika yavo iende mberi. Poitika kadambudziko kadokodoko kazhinji kanokonzerwa nevanoti kuekonomics kana kuchirungu overheating economy iri kukura zvakanyanya nokumhanya kwakanyanya. Poitawo zvima mismatches zvinoita zvokuti hakusisina fuel, zvimwe zvinhu zvoshayikwa nokudini. Ivo vobva vati ndaakutoti chivegai zvachose kuti mubudiririse nyika yenyu muinde munovaka nokubudisa zvinoita kuti nyika inyikuririre, moenda munogara kumba makambani ovhara, zvozoumisa here sadza patafura? Kana zvisingauyisi sadza, watinoda kufadza nokurega kubudisa zvinodiwa navana vezimbabwe kuti nyika ibudirire ndiani? Vakambomiriani vakomana vekadza mukava? Uye vanongotaura zvavo, vana vezimbabwe vaakuziva kuti vamwe vanozviitira kutsvaka mari kune maforeign agencies, vanozviitira kuti vakudze politics dzavo dzavakatadza nguva yamusarudzo. Ndozvoga zvavari kuzviitira, nokuti chinofanira kutoitwa iko zvino nomwana wese wezimbabwe kuti ndowe ZANU-PF here, ndowe MDC here, ndowe political party? Chinoda kuitwa iko zvino kushanda, tiite production.
Saka imi muchaitawo sei? Mune kurudzira yamuri kuitawo here kune vana vezimbabwe?
Vana vezimbabwe vakasunura, vanoruzivo rwakawanda kutika rwavazhinji. Hazvitombodi kufamba uchiudza vanhu kuti regaunda kunoshanda kuti ugochengeta mhuri yako, kana vapedza mande yapfuura zvozvodii? So yes, vana vezimbabwe vose tinovakurudzira zvedu kuti musanyengerwa nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana namadambudziko enyu.
Vanga vari munyori anoona nezvevechidiki mubato reZANU PF uye vari mumiririri weGutu South muparamende, vapupuraito Garepi, vachitaura parunare vari muHarare neStudio 7. Kunyange hazvo mutengo webond note neRTG wadzikira zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, zvinhu zvakawanda muzvitoro zvinonzi zvichiri kuramba zvichishayikwa uye zvimwe zvitoro zvichiri zvakavharwa. Nhasi uremu hwemari yebond neRTG hunonzi hwanga hwove pamadhora zana nemakumi masere kubva pamazana mashanu kana kudarika mumazuva mashoma apfuura zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zvinhu zvakaita sehuku, mafuta ekufambisa edzimotokari, mafuta ekubikisa, furawa, shuga, mazuve nezvimwe zvinonzi zvichiri kuramba zvichinetsa kuwana. Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari yekutenga zvinhu kunze zvopa kuti zvidhure munyika. Vemabhizimusi vari kuchema-chemawo kuti mutero wakadzikwa nehurumende kuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora roga-roga uri kuvaomesera, uye mitemo yacho iri kudzikwa pasina nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe akavabvunza nezvekuderera kwemutengo wekutenga dhora reAmerica pamukoto.
Zvakanga zvaitika ndezvekuti maprice akanga asimuka zvakanyanya panguva pfupi pfupi, and aitoita kunge airamba achingoramba achingokwira achikwira. Saka zvinova izvo zvekuti kana zvadaro zvinonetsera nemabhizinesi varambe vachitengesa, nekuti unenge usaziva kuti price yekutengesa dai ndeipi, uyezve ukazotengesa nayo uchakwanisa here kuzonotenga zvimwe mangwana kana zvakwira. Saka dzenguva vari dzezvitoro vanobva vamira vakabata zvavanazvo vachiona kuti zvinhu zviri kuenda divi ripi. Ndozvinhu zvakanga zvaitika. Izvi zvakanga zvaitika nekuti vanhu vakanga vakanganisa maonero avo emapolicy measures anga aitwa nehurumende, nguva iyoyo yekuti angari kuetax yanga yaitwa kwozoita yekuseparisa maaccounts yeRTGS neUS. Vamwe vanga vafunga kamwe izvi RTGS jebond zvada kubviswa, saka vanga vakuedza kuti vatenga ti get rid of those vopiwa maUS. Saka nekushomeka kwaita maUS ari munyika, vanhu vakawanda marete akabva yatanga kukwira zvirozvo zvakakodzera mitengo. Saka mitengo ikakura nenzira iyoyo, zvinokonzera kuti mabhizinesi usazoziya sezvinotaura pai kuti votengeta sei. Asi taona izvezvi munhu zvaakuita paniki ya inenge yakwera nekuti mapurisi achona aakudzika izvo, atingati open market rate.
Saka tingati zvinhu zvagadzirika here kana kuti pachine zvimwe zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti zvigadzikane zvakanaka munyaya dzezveupfumi?
Tingangoti inzira yekutanga kugadzirisa zvinonetsa inova iyo yatiye yatinoti iyo inonzi fiscal deficit, inoenderana nekuti hurumende mari yairi kushandisa neyari kukoleta nemataxes. Kana yakawandisa irikushandiswa, zvinoita izvo kuti hurumende itsvage kwekunokwereka. Zvinova izvo zvinokanganisa upfumi hwenyika ramangwana kana zviri kuti zvanyanyisa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries, Vasifelani Javangwe, vashitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, vamwe vana muzvina bhizimusi kubva kuZimbabwe vari muno muAmerica umo vari kuedza kukwezva vamwe vana bhizimusi kuti vashande navo. Pari zvino vari kuTexas uye vari kutarisirwawo kunge vari muWashington DC. Blessing Zulu abatawo muzvina bhizimusi vari sachigaro weChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswald Bina kuti tinzwewo maonero avo.
Tauya tine misangano inokwana kuita mitatu, tine vemabhizimisi vanokwana kuita 16 delegation yabva kuZimbabwe. Vanhu ivava vane makambani nemaprojects avo ari kutsvaka mari, ari kutsvaga ruzivo, ari kutsvaga zvekushandisa nezvakadaro izvozvo. Saka tatanga nekuno kuTexas, Dallas, ndokwatine musangano wekutanga. Uchiri mukati izvozvi, mabhizinesi ari kutaura nevamwe wavo nezvavari kuda. Nemibvunzo yakawanda iri kubvunzwa nekuti nyika yedu yapapi iri kufamba sei. Saka ndozvatafambira izvozvi zvatiri kuita kuno.
Mungati ndeapi mabhizimisi kunyanya amauya nawaya?
Tine mabhizimisi ari mune zveutano, ari mune zveengineering, mabhizimisi ari mune zvetourism zvekufambirana izvi nekuchengetedza zvowanikwa nemhuka. Tine mabhizimisi ari mune zvekunyora nekutsikisa mapepa nemamwe akadaro.
Ko nyaya yezvirango yezidera aikanganise here kudyidzana kwenyu nevemabhizimisi emuna?
Inyaya iri kutaurika apo nepapo, asi kuona kwatiri kuita ndezvekuti izvo. Kunyaya yemuzvirango inenge ine zvayakanangana nazvo zvakapfuura vanhu vane mabhizimisi nemari yavo. Tiri kuona kunge mukana uripo ndewekuti izvo tiwane vanhu vanenge vaine shungu nekuita zvavanoda kuita. Kuitira kuti kana taakuzotaurawo nenyaya yekuti izvo pane zvirango zviri kuvakanganisa, tinenge tiine zvinobatika zvinoenderana nezvirango izvozvo. Hongu kutaura chokwadi semuZimbabweni Blessing, handidi kuona nyika yangu ichiramba yakaiswa pazvinhu zvinokanganisa kuti inge iri pakati penyika dzose mukati mezvekutengeserana neupfumi. Saka inyaya imwe seround table yatichange tichizosimudza mumusangano wedu watichaita kuWashington DC kuti tione kuti izvo hongu zvingadaro zviripo, asi isu semabhizimisi zvirango izvozvo zvinofanira kunge zvichisimudzwa kuitira kuti vanoda mari, njere, zvekushandisa yatingati tooling, nekunge vachishanda nevamwe wavo munyika dzose include America zvinge zvichiita mujekerere.
Sachigaro veChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswald Bina vachitaura vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume akava chiso cheutongi werusa ruraganda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vaPick Botha vashaya. VaBotha vashaya vava nemakore makumi masere nematanhatu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mapato maviri makuru emuIvory Coast ari kupinda musarudzo mangwana dzekutsvaga vamiriri vematunhu pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2020. Judicial Services Commission inoti musi wa 1 mbudzi ichabvunzurudza vanhu gumi nemumwe vari kuda kutora basa rakasiyiwa nemuchuchisi mukuru vareigova. Pane vanhu gumi nemumwe chete vakasarudzwa pavanhu vakanyorera basa iri. Vagova vakadzingwa basa vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Vachabvunzuruswa vanosanganisira Magweta nemukurumbira munyika anoti muzvare Jesse Majome, vatinomudaishe Chinyoka, mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, pamwe nevakafanobata chigaro ichiva Patrick Hodzi. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa kugurukota zvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nhari mbozha yavo yanga isingabatiki. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana tikanzwisisa isusu vatereri kuti prosecutor ari mudare, basa rake ndere kumirira hurumende rekupomera mhosva kune musungwa anenge asati asendeswa, asi basa rake prosecutor nderekuti ataure mhosva yakaparwa nezvikonzero zvaanofanirwa kunge achivharirwa achitsanangudza mafacts kuti sei musungwa uyu ane mhosva.
Vanhu vadomwa avo gumi nemumwe chete vari kutarisirwa kuzopinda muurongwa ihwohwo hwekubvunzurudzwa vachitsvaka basa irori rokuva prosecutor general. Marionawo sei gwaro irori nemazita aripo aya?
Senjera ikokoko kuofisi vamwe vari kubva kumapato akasiyana-siyana, maopposition vamwe vari kumapato anotonga uye vamwe vari kumaorganization anofambisa nezvemutemo. Zvinoratidza kuti shortlist yacho yaitwa nemunhu ane shungu kuti vanhu vese vanokodzera kunge vari mubasa racho vange vachiwanawo mukana wokuti vapinde. Asi katozova kuti shortlist neappointment dzakasiyana nokuti iyi nomination kai, saka zvinozoita appointment manje, the appointing authority ndiyo inozoratidza manje kuti vari serious here, vari kungodzingirira nezvematengero enyika.
Muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kubva pasocial media kuvateereri vedu.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi. Regai tiende kune mutauriri wava Nelson Chamisa vebato reMDC Vankululeko Sibanda, tinzwe kuti vanga vari kuti chii pachirongwa chedu chanhasi.
President Chamisa vari kushungudzika zvikuru nenyaya yekuti zviri kuratidza kuti vakapirira sarudzo vari kutotadza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Nyaya yatinoti yeconfidence iri kuramba ichidzika. Tikuona kuti zvikwereti zvine hurumende zvemunyika zvakurisa kusvika kutana 16 billion kukura kunda nyika ino. Tozotisita kana taakutarisa zvikwereti zvekunze zvakangofanana, izvondo zviri kuita kuti nyika isafambe zvakanaka. Mapolicies kana kuti mafungiro anoita vanhu vari muhurumende vari kuratidza kuti vari kutadza kuziva chinokudza upfumi hwenyika. Saka tichiona kuti Zimbabwe yadonha zvikuru samavhiki maviri apo yagara yanga iri pasi yazoenda pasi chaipo. Asi tinoziva kuti President Nelson Chamisa vane urongwa hwavakataura kuti ukateedzerwa tinogona kubatsira nyika yedu tichienda mberi.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti bato renyu ranga riine musangano nhasi. Musangano wei?
Musangano unoitwa panguva dzese waitwa nhasi wenational executive. Asi president vatsanangura zvavanoda kuti zviitike kuvatevedzeri vavo nevanhu venational executive. Pachaitwa inonzi communique ichaburiswa mangwana ichitaura zvawirirwa musangano.
Muri kutaurawo naEffort Chiota, ndiri mupolokwane muSouth Africa. Zvinhu zvaoma kuZimbabwe ende zvaomesera isu kunyanya tiri kunze kweZimbabwe. Munoona pavabereki takasiya kumusha ende iko zvino kuti uchitumira mari kuZimbabwe unongotumira but hapana chavanokwanisa kuishandisa mari yoZimbabwe nekuti hapana chairi kushanda mari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Vateveri vezvemitambo munyika vatarisana nemachikichori emitambo mukupera kwesvondo kubva kutsiva kusvika kunhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Harare Gardens, muchange mune mitambo yetsiva apo mabhande ese gumi emuZimbabwe achange ari patafura achirwirwa. Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti vari kutarisira chaunga chinotyisa sezvo makundano aya ari kuitwa pasina mubhadharo kune veruzhinji.
Saka tiri kutarisira momo zhinji chauya nemhosva yekuti zvakare chakangonakira mutambo uyu ndokuti vanhu vese vanouya mahara, havabhadhari kana chidoko zvacho, vanouya mahara. It's free for everyone.
Aka ndiko kekutanga muZimbabwe nemuAfrica yese kuti mabhande ese emunyika arwirwe munhandare imwe chete musi mumwe chete mutambo mukuru uri uyo weheavyweight pakati paVincent Muziri naColin Nyamazhizhi. Mitambo iyi iri kusanganisirawo zvekare mabhande evanhukadzi sekutaura kwava Maumau.
Patience master kuvakadzi anorwana zvikomborero danzwa over 10 rounds. Kuvarume zvekare tina Jeremiah Mere acharwana Tinashe Madziwana, kozouya Enoch Musambudzi naTembani Mutlanga vari palight middleweight. Revai Madondo kuvasikana acharwana Talent Nyagura. Cecilia Pitson kuvasikana zvekare acharwana Chiedza Homakoma.
Zuva rimwe chetero Maorias achange ari munhandare yeState des Matyrs muKinshasa kuDemocratic Republic of Congo mumutambo wavo wechitatu we-2019 Africa Cup of Nations. Maorias ari kutungamirwa naKnowledge Musona, uyezve mutambi weNottingham Forest Tendaidarikwa ari kutarisirwa kutambira nyika kekutanga mushure mekutambidzwa pasipoti yake yemuZimbabwe. Mashoko ari kubva kuDRC anoti vatambi vemuZimbabwe vari kufara zvikuru mushure mekubatwa zvakanaka munyika iyi. Nesvondo, mutambo mukuru wenhabvu weHarare Derby uri pakati peCapes United neDynamos muRufaro Stadium. Mutambo uyu wauya panguva iyo upenyu hweDimbare hwakamira netambo muPremier Soccer League, umo vari pachinzvimbo chezvikwata zvakatarisana nekubuda mugungano iri. Dynamos iri pachinhanho chegumi neshanu, chinzvimbo chinoita kuti itambe muDivision 1 mwaka unouya, ikasakwira kubvapo panguva iyo Capes United iri pachinhanho chechishanu. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti panguva yeHarare Derby mamiriro kana matambiro anenge achiita zvikwata izvi mutambo uyu usati wasvika haana basa. Zvikwata izvi zviri kusangana mushure mekunge Dynamos yakarova Herentals 5-4 nemapenarity, Capes United ichibudetsawo chapungu 4-3 nemapenarity zvekare muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kuoma kwaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Murume akava chiso cheutongi hwerusaro raganda muSouth Africa vaPick Botha vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Busungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavinkili kwabulawayo ebizwa ngokuthi eGordini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kumsakazo weStudio 7. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeyedola leMelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akweleMelika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abanengi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusesekhanya izinto zonke kusesenjalo kusesenjalo. Umtholi Ncube esakhuluma ngendaba ye-1:1 but emashopu akunanto etshintshile, izinto zonke zikhwela ziqanisa ziyaphambili. Abantu bonke bevuka bekhweza amatho kweza namaprayizi, athola iprayizi ish product ayinaprayizi ma ufika ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa eko Chicken Inn eduze leTrade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile, besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo. Silethemba lokuthi mhlawumbe amaretha azaqhubeke lokhu eqanse. Manje vele kuvuke sokutshintshile izinto, imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi. Thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba ebuye esitshela imali eningi kangaka lathi besesifosa ukuthi sidinge imali ibe ningi ngoba umuntu wefika ethi ufuna 5,000 kathesi uyasinika ama-500 so lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ucine esethengisile. Manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani kathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Doreen Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo kodwa lapha sekunzima.
Nani ngiyemfuna ukwenza iprofit? You see,
Eh, so kuyabo sofana thini mina ngiyenze nje. Uyabo le staff sifuna ukuhola, ulama izesa ifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Awula, nje ubona le shopping elalutho, so asila cooking oil. Sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngiyathengisa ngemali. Uyethu siwoda lokuyithathelo yonke. Fanele ithukela kangila because one thing ekhona noma ithukela ungali ikunje lona lelana elikhona. Uyakwazi ukuthenga liphele imali engenikwa ithukela ngkwansi kuya hotelini.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngomuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto, kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi, kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla, abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyenele company eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini egodini mall iTerracotta isungule kusemthethweni yamahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi egodini mall contact center kulo Bengula Street lo 8th Avenue. Okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kuKeto. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi wobulawayo lapho ikhansili lenkampani yeTerracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo, bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula iContact Center ukuqala ke ukuqhatshwa abantu eGodini. Savumelana nomphakathi ukuthi imisebenzi indlela etholakala khona ukuthi abantu bazafika eGodini bezoregister ku-database. Bengaregister ku-database yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma eGodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kweGodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke, ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ama informal traders babuyele bayendawo enye. Ayikhonthi baphonga ukusabalala idolobho lonke. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected, but kuaffect labo abazakwana yilabo abaaffectwa bephakathi eGodini ngemva komhlangano ikhwisa kuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izabazima ngemande, ngoba abantu bazabuya beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number one kuzabe kuzima. Mbona ngani nje into yakho nikhudekile lapha, bekufanele ukuthi ngabe ba involve all stakeholders ahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama methods engcenye abenga device ukuthi kasimemezeni kumbe ngewadi at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku database akusiko kuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukela umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona ngile vision enhle empimandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila kaWard 17 uNkosazana Sikhululekile Moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu. Njengokhansela wakobulawayo sibona i-development engaka. Ngikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemsebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi kababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli egodini Mall Contact Center kunkulumo yakhe yokwamukela iterracotta lobulawayo, umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule, umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-egodini mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho iterracotta ethe bazakwakha kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall, njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabo manje emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMaswingo lamuhla, lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini. Bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela esithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Sihlalisa betheswa icala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagada ukuthi benze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswe basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthuthisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha ibail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMtare bangu-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa ibail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala kabalivumi ngoba bathi bona akula cala abalenzileyo ngoba ilungelo yilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona icala akula cala abalenzileyo sibili, into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikho nampitshana. Bebengaqalisa ukutshengisela bebesaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxa yebopho omuntu amthaye, njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha, kazange babatsheli ukuthi bababophelani, ukuthi icala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestashini ngemva kwesikhathi eside bengizona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi bekhoti. Abathuthisi ke bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akadelungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe ekhoti babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube, igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU, abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo. Sixoxelaye eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa oyemine entra ufike kumlindo yacina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lumbukiso wenziwa kanye ngomnyaka ubulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa bemba igolide ngokungekho emthethweni otshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okutshiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Hayi, imine entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lani likwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo. Kodwa nxa thina sikubona lapha emine entra, ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ebantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi eyebhok gasi likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugasi. Hayi, bathabile kakhulu ukuthi abantu besiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Labanye abaningi, ngikhulume labanye abamathaya, labanye abama-mining supplies, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba umkhonomi ungani uyaphambili, ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Ye, kukhanya bekulama exhibitors adevela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele iChina bekulama exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza, kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungaba unjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili, hayi, ngabantu abakwi-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanya ngani basuthisekile.
Lo ngumnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahuquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. Ubhubhe esele minyaka engamatshumi ayisithoba mnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasebefele engozini yokuwohloka kodaka entabeni eMountain Elgon ngempumalanga yeUganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende weSouth Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni wabezindaba ePretoria izolo umphathindaba ogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Lindiwe Sisulu ukuthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say
here's a bag of whatever and you will have it.
Asisoke siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhuya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezethuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha avuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi sisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzana umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha kanjani. Ama-factory avuke, imchina lesigugile, imchina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi iZimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulithuba ongafanelanga ilidlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenzayo, vumele iZimbabwe nje yadophi rand kube iyesebenzayo ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifisa ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Iningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esijeneyo zesindo esijeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esijeneyo. Okwamanje iSouth Africa ithi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki ukuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqaqashi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezadlalwa kulimpelaviki kusigaba seCasilaca Premier Soccer League njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamajumi amabili lane, kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athile Highlanders kanye lele Dynamos ayenxuswe ukuba adlale mhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Inhlanganiso yeCasilaca Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ukuba lawo maqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlala imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium, kuthi ngenzondo iqembu leJapan Mine lizadlala lele Highlanders enkundleni eMcLaren. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile kukhapu ye besifuna ukuyiwina. We are still chasing unumber 4. Sizabona zikhona ezinye ezikhule ekumele sizazibisa khona bezazigqwenga khona. And I'm sorry to say that oplatinum bona laba bengakele ukuzidadela abapoints abo kadezi azelobuya lapha bekuzokunzima madoda. Abafana when they want to submit their contracts for next year bekuzokunzima zonke.
Ngensonto njalo kulo mdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos leCape United enkundleni yeRufaro, lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakolinye icele iqembu leCape United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakolinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithwela selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lezadibana le Democratic Republic of Congo khona lekwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe leDRC yalingene ngemiklomelo kusiphasi kaGroup G omabili lemiklomelo emine iqembu ngalinye kuthi amanye amaqembu lawa kusiphasi esifanayo athele Liberia kanye leCongo Brazzaville alo mklomelo wodwa iqembu ngalinye njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesiphasi kaGroup G. NgoLwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo leDRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sikamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha ilesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kahle kahle Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana. So laphana sasifundisa nje ukuthi abantu bethu uma ngabe unomntwana hlala kumfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yakho umoya awulanda unyama inabinda ngisosalala ngakho umoya awulanda unyama inabinda ngisosalala ngakho bazokondosa tena manje abantu benkosi bona basokia bonke abantu benkosi Undlovu uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya, ikhasi leFacebook linika nje Linda Challengers Boys. Then ama-numbers ethu anika nje 073-86-65-332. Ngiyanike leyo inamba uMoses Mahlabathi bese nomfowethu lapha uMishek inamba yakhe inikanje 073-768-766. Ya maze xhumana lathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma-ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga abazali bami. Lamike ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwenya.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha ilesihloko esithi Hlaluzazi. Ayike isikhatheke yasavuma ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.